Mikono yakarigwa musarudzo idzi inosanganisira chipanga mazano chemutungamiri wenyika vaChristopher Mutsvangwa, vaimbove gurukota rezveminda vaDouglas Mumbeshora, vaKit Guza vakagwadamiswa naMai Mary Chikoka Muliswa kuHurungwe West, gurukota muhofisi yavamunangagwa vaChristopher Mushowe, sachigaro weZanu PF amai Opa Muchinguri, munyori wezvemutemo vapo Mangwana, gurukota reMatibeleland South vaAbednego Ncube pamwe navasimbarashe Mupenge Gwi. Vakawanda vanoti kukundwa kwenhengo idzi mucherechedzo wekuti vanhu havachatya kuvhotera munhu wavanoda. Vamwe vanoti vakavhotera munhu wavanofunga kuti anounza tariro pamwe nemabasa. Muzvari Mavis Ngwerume vanogara mumusha weveruzhinji weMukobha kuGweru. Muzvari Ngwerume vanoti vanhu vakaratidza kuti vave netarisiro kuti zvinhu zvinogona kushanduka.
The change is vanhu vari kuvanhu vane hope. Nekuti maybe if we can saw nhingi tane hope. Hazvisirizve zvakutaura zvekuti baiginya ndinjeti. Vanhu vane hope yekuti ndofunga tikambochinjawo tichidai. And tikatarisa vanhu varipo iko zvinezvi, takafokasa nevanhu vari kunyanyotarisa neeji yemayouth vari kuita kukata for vana vechidi. Madhara we have been them taka the 82 kusvika iko zvinezvi, more than 36 years ti now tatenda taona kushanda kwavo zvese zvavanoita tazvo.
Amai Ngwerume vanoti zvakaitika hazvinei nemaonero matsva ari kutaurwa nehurumende, asi kuti vanhu vasununguka kuratidza zvavanoda zvaitadza kuitwa vaRobert Mugabe vari panyanga.
Vanhu vakungonzwa kuti tasununguka to exercise. Kumashure kwesoko vanhu vanga vasina kusununguka kuratidza zvavanoda. Ipo zvinezvi ukatarisa vanhu vafree even to say it mumakombi vasingacheukecheuki sezvazvaa zviripo.
Muzvari Margaret Muzumara vemuHarare vanoti zvakaitika musarudzo dzeZanu PF zvinoratidza kuti mweya weshanduko wabata vanhu munyika.
Ndinoona kuti pane yatingati a wave of change, a wind of change yaita kunge yamhara panyika ino yedu yeZimbabwe, yapa vanhu imwe new consciousness, kumwe kupepuka kutsva kwekuti vanhu vaakuita kunge vaakuramba kuti zvekare hatichada, ngatimboona iwo zvinyowani. Handiti pachishona chedu tinoti chitsva chiri murutsoka, saka tibofambai tichionawo zvimwe, kwete kungoramba takamira patanga takamira.
Mumwe mugaro wekusakubva vapanashe moyo vanoti vanhu vakaramba nhengo dzainge dzakurisa netarisiro yekuti vatsva vachashandura zvinhu zvakatadzwa nevabviswa kwenguva yakareba.
Wafanha vachadi madhara. Madhara akatanga kutonga 1980. Zvizviita muna 2018. Like myself, ndazvarwa 1980. Ndaingoziva Mugabe ndiyeye. Izvozvi tina vana Mutsvangwa ndivavo. Saka generation yedu iyoyo yakuda afanha adika. At least tikamboonawo haisi change inoshamisa, but at least kumbochinjawo maoko timboone kuti zvii zvinoitika.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zviri kuitika muZanu PF zviri kuratidza kuti mweya mutsva wapinda muvatsigiri vebato iri, izvo zvisati zvamboitika kubva nyika yawana kuzvitonga. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndine Arthur Chigoriwa.